Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu. Gunyana 10, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinhu iyi rinopa mutongo wekuti mutumbi wevaimbi wemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kuHeroes Acre muHarare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zifa yosangana mangwana kuti izere mangwana rakochi wechikwata cheMaWarriors. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remajistrate muchinoi rapa mutongo wekuti mutumbi wevaimbi wemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi masikati muzvare Ruth Moyo varasa chikumbiro chevana vava Mugabe vanoti Bona Mugabe, chinotenda Robert Jr. na Belamine Mugabe, chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna Chikumi. Muzvari Moyo vapa chikonzero chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwava Mugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo Zvimba, asi kuti amai vavo, amai Grace Mugabe, ndivo vakapiwa mutongo uyu. Rimwe remagweta ava Tsainos Mangovere avo vakaendesa nyaya kwamambo Zvimba vachiti amai Mugabe vakakanganisa nekuviga vaMugabe pachivanzu chepamba pavo kwaZvimba, vapadonino kwara vati vafadzwa nemutongo wapiwa nedare. Asi gweta revana vava Mugabe vafungai chinwa murombo vati havana kufadzwa nemutongo, vachiti zvekuti ndiani anokwidza nyaya hazvina basa sezvo mutongo weCustomary Law and the Local Courts Act uchiti munhu wese anoda anogona kukwidza nyaya kudare repamusoro kana asina kufadzwa nemutongo wamambo.
Mutongo wapa mudare ndewekuti dare raona kuti iro mhuri yakaendesa nyaya kudare kwangadai pauya iwo mai Grace Mugabe. Zvinova kureva kuti izvo isusu masanangure edemutemo vakanyora pachena pasection 24 kuti mumwe nemumwe kana kuti munhu anenge asina kugutsikana nemutongo wachief anofanira kuya kukoti. Saka dare ratonga richitaurawo zvimwe zvakasiyana nezvatinoziva kana zvataona pamutemo.
Vachinwa murombe vati vachazivisa mhuri yekwava Mugabe kuti vavataurire zvekuita.
Isu tichaudzawo maclients edu tonzwa kuti panoda kuti tiendere kumberi here, nekuti kana papo mutongo wakafanana uyu maclients edu ane kozero zvekuenda kudare High Court.
Asi vachinwa murombe vabvuma kuti mutongo wanhasi unotsigira mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wava Mugabe ufukunyurwe. Asi mamwe magweta anoti mutongo uyu unogona kupikiswa mudare repamusoro. VaMugabe vakashayikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. VaMugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna Mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vanhu vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 vanofanira kubvumidzwa kupinda mudzisvondo, richiti danho rakatorwa nedare remakurukota musi waNyamuhuvhu 11 rekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kupinda mudzisvondo rinotyora kodzero dzevanopinda svondo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Dare iri ratiwo mapurisa hana mvumo yekusunga vanenge vaenda kudzisvondo kunonamata vasina kubaiwa nhomba dzeCovid-19 sezvakanga zvatarwa nehurumende. Mutongo waturwa nedare uyu unoreva kuti veruzhinji vave kukwanisa kupinda mudzisvondo vasina kubaiwa nhomba chero vachitevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanoungana vafanire kunge vachidarika zana. Pasi pehurongo hwekuvharwa kwenyika hwelevel 2 lockdown hwakaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rino. Zvichakadai, bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi maviri nemumwe chete, 4,521. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vakasvika pazana nemakumi maviri nevashanu, 125. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu, 125,056. Vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro vakasvika zviuru makumi maviri nezvitatu zvine zana rine makumi maviri nemumwe chete, 23,121. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nezvishanu nemazana maviri nemakumi maviri nevana, 2,805,224. Vanhu vakabaiwa nhomba yepiri nezuro vakasvika pazviuru makumi maviri nezvishanu nemazana masere ane makumi maviri nevatatu, 25,823. Zvakaita kuti vanhu vabaiwa nhomba yepiri munyika yose vasvike pamiriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nezana rine makumi manomwe nevashanu, 1,796,175. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru pachaziviswa nebazi rezveutano zvarinenge rawana muongororo yanhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Medicines Control Authority of Zimbabwe kana kuti MCAZ inonzi yakapa bazi rezveutano mvume yekuti vana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemanomwe vange vachibayiwa nhomba yeCovid-19. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakaturirwa zviga zvarinofanirwa kutanga razadzisa risati raparura chirongwa chekubaya vana nhomba iyi. VaMujiri vanoti MCAZ yakakomekedza kuti bazi reutano ritange raita ongororo yekuona kuti mushonga uyu unoshanda sei muvana vezera iri risati raparura chirongwa ichi. VaMujiri vanoti pari zvino bazi ravo riri mushishi kuzadzisa zvakatarwa neMCAZ izvi kuitira kuzoparura chirongwa ichi.
Vanoona nezvemishonga veMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAZ, vakapa mvumo yekuti vana vane makore 14 kusvika 17 vabayiwe. Chimiri ichochi ndechekuti ministry itange yaita kana kuti shall conduct a phase 3 clinical trial first vasati vaita roll out vaccination. Saka pari zvino bazi reutano nekutirwa kwevana vari kuita yatingati implementing the MCAZ conditions. And musure mekunge vapedza izvi vanhu vavatanga kuita roll out.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano nekurerwa kwevana vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanotiwo vanogamuchira zvikuru danho ratorwa neMedicines Control Authority of Zimbabwe iri vachiti rinobatsira kuchengetedza vana vadiki ava vavanoti vave kubatwawo zvakare neutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakaita seDelta variant.
MCAZ rekuti patange panyatsoitwa ongororo netsvakurudzo iyo yavari kuti trial panhomba iyo yakatarisirwa kuti izenge ichibayiwa vana vari makore ari pakati pe14 ne17. Nekuda kwekuti ava vana vadiki uye mitezo yavo inenge yakatosiyana nevanhu vakuru.
Tinoona kuti vana ivava vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemanomwe vana vari pasi pezera ringanzi pamutemo vanozvimirira. Zvii zvinenge zvichizotarisirwa kuitwa kuti vange vachipinda muzvirongwa izvozvi?
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti apo pane zvinge pachiitwa ma trials iwao vabereki kana kuti vaya vanogara kana nekuchengeta vana vadupi vavo vange vachiti home kana wekupa mvumo yavo iye yatinoti consent kuti vana vavo vange vachipindawo ma trials iwao. Tine zvenge tichitarisirawo futi zvekare kuti pachazenge pakuitwa rollout paya vana vese muzvikoro vemazera iwavo e14 to 17 years vabereki zvekare vane zenge vachipiwawo mukana wekupawo mvumo kana kuti iyo consent nekuda kwekuti pakazowana chinozoitika aya atingati maadverse side effects vabereki vanenge vakapa kare mvumo kuti vana vavo vange vachibayiwa nhomba iyoyo.
Asi munoona here vabereki vachizopa mvumo yekuti vana vavo vange vachishandiswa mukutsvaka ongororo iyoyo yekuti mushonga unoshanda sei?
Zvinhu zvatinenge tichitapukira zvamuchose nekuda kwekuti Zimbabwe haisiriyo nyika chete inenge yatanga kubaya vana vezera iroro nekuda kwekuti tiri kutoona zviri kutoitika kune dzimwe nyika dzakaita sana America nedzimwe dzakadaro dzakatotangawo kubaya vana vadu sezvo mabariesa ariko mazuva ano nyanyanyanya iwavo ana Delta ari kuonekwa achikurirawo zvikare dzimwe nguva kutouraya ivo vana vadupi vavo avo mazuva atanga chirwere checovid-19 vainge vachidzivo vane kudzivirirwa nekuda kwekuti masoja avo emuviri anenge akati simbei kudarika evanhu vakuru. Asi senyika yezimbabwe ngatiwanewo kakudzidza kubva zvaitwawo kune dzimwe nyika kuitira kuti chirongwa ichi chinge chichikurumidza.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo America iri kuenderera mberi nekurwisa chirwere checovid-19, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara zvisungo zvekutevedzera senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. VaBiden vakatara mitemo inosungira vashandi vehurumende, vashandi vemakambani mahombe, vashandi vezveutano kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Vakati bazi rezvevashandi riri kugadzira urongwa hwekuona kuti vashandi vose vanodarika mamiriyoni makumi masere vabayiwa nhomba yecovid-19. Vanotyora mutemo wekubayiwa nhomba vanobvisiswa faindi yemari inoita zviuru gumi nezvina zvemadhora ekuAmerica. Makurukota ezvekunze kwenyika dzemudunhu rekumadokero kweAfrica ari mubatanidzwa weEconomic Community of West African States asvika muConakry muGuinea aine chinangwa chekuyananisa zviri kunetsa munyika iyi zvichitevera kubvutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto. Mabharani wekanzuro yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vanogona kupinzwa panguva yakaoma neparamende mushure mekunge vashoropodza Auditor General avakaburitsa gwaro rinoti kanzuro yemasvingo yainge isina kushandisa mari zvakajeka pamatengerwo aiitwa mafuta emotokari pamwe nemari dzeCovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vange vari kubvunzurudza vamukaratirwa pamusoro pemashandisirwo akaitwa mari nekanzuro yemasvingo zvichitevera magwaro aAuditor General. Vange vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti yeparamende yepublic accounts vaDexter Nduna vati vamukaratirwa vacharangwa nekushora kwavakaita Auditor General amai Mildred Chiri. VaNduna vati Auditor General inhengo yeparamende uye havasi kuzorega vanhu vakaita savamukaratirwa vachivashoropodza pamusoro pebasa ravo rinoratidza uori huri kuitwa mumakanzuro akaita seemasvingo. Pavabvunzwa kuti vakatukirei Auditor General vamukaratirwa varamba kuti vakavatuka vachiti havazivi kuti zvakaitika kupi.
Maybe honorable, we may need to get the platform. Was it in the Herald? Was it in the Newsday? Was it in the Zimbabwe Independent newspaper or which paper specifically?
Sachigaro, tingada kuziva kuti takavatuka mupepana uripi. Maiva muHerald here, Newsday here, muIndependent here, kana mubepana uripi mataka vatuka.
asi vanduna vaudza vamukaratirwa kuti harisi basa ravo kuvaudza kuti nyaya yavo yekuti vakatuka auditor general yakabuda mubepa ripi. Ongororo yakaitwa naauditor general yakaratidza kuti kanzuro yemasvingo yainge isina kushandisa mari dzecovid-19 sezvaitarisirwa. Mugwaro ravo amaichiri vakati zvimwe zvinhu zvainzi zvakatengwa panzvimbo yekuchengetera vanhu vaive necovid-19 yerujeko zvakaita sematerevhizheni nemaredhiyo nemakamera zvainge zvisina kutengwa. Asi vachitaura nebepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com vamukaratirwa vakashora amaichiri vachiti zvinhu izvi zvaive mune imwe hofisi yavasina kupinda. Mune rimwe gwaro amaichiri vakatiwo kanzuro yemasvingo yaingotenga nekushandisa dhiziri nepeturo isingatevedze mutemo uye hapana umbo hwekuti mafuta aya akashandiswei. Vanduna vayambira vamukaratirwa nevamwe vakuru vakuru mukanzuro iyi kuti vachasungwa kana vakatadza kuburitsa umbo uhu. Vati vagari vemuguta iri kubva kumisha yakaita semucheke nerujeko vari kuyaura nenhamo asi kanzuru ichishandisa mari zvisina mwero. Asi vamukaratirwa vati vakatogadzirisa nyaya iyi uye vachapa komiti yavanduna umbo hwese hunoratidza kuti vakagadzirisa dambudziko raivepo. Pari zvino nhengo dzeZimbabwe Anti-Corruption Commission nemapurisa dzave kupinda mumakomiti epublic accounts uye izvi zvinoita kuti vawane umbowo hwevanoita uore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mamwe masangano evarayiridzi ari kukurudzira hurumende kuti ishevedzere musangano wechimbi-chimbi wekuziya kukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere checovid-19 muzvikoro pamwe nenyaya dzemari yemihoro. Izvi zvinotevera kubatwa kwakaitwa vamwe vana vechikoro nechirwere ichi mudunhu reManicaland, Matabeleland South pamwe neHarare kubva pavhurwa zvikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Masangano evadzidzisi anoti haasi kufara kuti hurumende yakakonzeresa kuvhurwa kwezvikoro kugadzirira zvakakwana kuitira kuti varayiridzi pamwe nevana vechikoro vasabatwe nechirwere checovid-19. Mashoko atiri kutambira anoti pane vana vapfumbamwe vakabatwa nechirwere checovid-19 pachikoro cheChrist Mambo mudunhu reManicaland, vana 12 kuchikoro chetongo chiri kuBedbridge, uye mwana mumwe chete wegrade 7 akabatwa nechirwere ichi pachikoro cheHarlingbury chiri muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vati nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere ichi muzvikoro, hurumende inofanira kushevedzera musangano wechimbi-chimbi navose vari mune zvedzidzo pamwe nezveutano kuti pazeyewe kuti ndezvipi zvingaitwa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira muzvikoro.
Kuvhurwa kwezvikoro kwakasangana nedambudziko rekuti zvikoro zvasina zvikwanisiro zvekukwanisa kudzivirira vanhu kucoronavirus. Chataakukumbira ndechekuti hurumende dai yachimbidza yakuita an agent meeting yaresolva macrisis 1 yesafety in schools, 2 yeteacher capacitation kuti pasa denda iri risarambe richiparadzira.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vateka vafira zhou avo vati chirwere checovid-19 chatandavara serunyemba muzvikoro asi hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvekare isu sevanhu vanotungamirira varayiridzi tinoti kune varayiridzi vakawanda vari kuda kubayiwa nhombai kana vaccination asi vari kutoishaya. Asi hurumende inenge ichiti vaccination iri kuyakakwana asi zvichava nemwedzi inopfuura miviri vamwe varayiridzi vasati vaona vaccination yechipiri vatopfuura masvondo maviri anenge achidiwa. Zvekare muzvikoro umu munoda kuti tijekesera nemari inobviswa nehurumende, hurumende yainoti yakabvisa kuti iende kuzvikoro kunopfa kuti mvura inge irimo muzvikoro nezvimwe zvikwanisiro zvinonzi COVID abatement equipment mikoro hazvisati zvavako muzvikoro. Saka musangano wamandorokwati chete ndiwo unopa kuti tiende mberi.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori wezvedzidzo amaitumisa Ntavela pamwe nemutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo pamwe nekusapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya yemusangano wechimbi-chimbi uri kudiwa nevarayiridzi uyu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kushanda nebazi rezvedzidzo mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 vachiti bazi ravo riri kutumira vanhu muzvikoro zvose zvinenge zvafungidzirwa kuti zvaita chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti vanhu vose vanoshandira hurumende yeAmerica, makambani makuru pamwe nevanoita zveutano vanosungirwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro naDr. Simbiso Ranga kuti tinzwe maonero avo.
Kumanikidza vashandi vehurumende muno muAmerica kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 zvine mutauro, asi vaBiden vataura ivo kuti vane simba rekuti vaimplemente mamezures akaita seiwayo yekuti munhu wese anoshandira hurumende ange abayiwa nhomba. Vanoti ivo roo yavo semutungamiri wenyika ndeyekuti maAmericans ese ange ari protected, and nenyaya yeCOVID-19 vashandi vese hurumende muno muAmerica vanonzi vabayiwe nhomba.
Chii chakonzera kuti vatore danho iri?
Danho iri rekuti pave nemarequirements ekuti vashandi vematanho atataura aya vabayiwe nhomba akonzerwa nenyaya yekuti COVID-19 iri kuramba iri kupararira muno muAmerica.
Asi Dr. Ranga, makambani akaramba kuita izvi, hurumende yavaBiden inozvifambisa sei?
Makambani emuno muAmerica kana akaramba kuti vanhu vavo vabayiwe, tinenge tichizoona kuti iyo hurumende yavaBiden ine zvainokwanisa kuita here kuti makambani aya atevedzere zvavari kuda zvekuti vanhu vavo vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Pachine nyaya apa, but federal government ine malevers ainokwanisa kushandisa. For instance, pane macompanies anoita basa kana kuti anoita macontracts nehurumende. It means macontracts iwayo anokwanisa kupera kana macompany asiri kutevedzera zvakurudzirwa navaBiden.
Muchidimbu, nyaya yeCOVID-19 yakamira sei muAmerica pari zvino?
Nyaya yeCOVID muno muAmerica vahwande tingaiti ipandemic of the unvaccinated. Sezvatinoziva, about 99% or so yevanhu vari kuuya muzvipatara neCOVID-19 muno muAmerica vanhu vasina kubayiwa nhomba.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Mitambo. Bhodhi reZifa riri kusangana mangwana kuti rizeye remangwana remurayiridzi wechikwata chemaWarriors, zvichitevera kurudziro yekuti murayiridzi uyu adzingwe sezvo ari kutadza kuita basa raakapiwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zifa yaiswa panguva yakaoma nechaunga chinotevera nhabvu kubva kumatimana ese enyika, icho chiri kuchedzera kuti Zdravik Logarusik adzingwe basa sezvo ari kukundikana kuti chikwata chenyika chibudirire makwikwi enhabvu yemuAfrica. Izvi zviri kuitika mushure mekunge maWarriors akarohwa 1-0 neEthiopia mazuva mana vachangobva kutatarika nekuita mangange 0-0 nechikwata cheBafana Bafana chekuSouth Africa, icho chaive chakazara vatambi vechidiki. Vanoona nezvemamiriro ezvikwata zvenyika muBhodhi reZifa vaBrighton Malandule vanoti vari kusangana mangwana mangwanani vachizeya kuti kochi mukuru wenhabvu yenyika anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa naLogarusik, uyo akunda mumutambo mumwe chete pamitambo 14 kubvira apinda basa. Aimbotambira Chapungu, Wellington Shangiwa, anoti Logarusik anofarira kudzingwa basa nechimbi chimbi
kuti anonzi Logoi aita pati izvinezvi ngaainge ake
muongorori wemutambo uyu vanomen chirume vanoti zifa ngaibatsire nhabvu munyika nekudzinga varayiridzi vese vemaorias
atidangana kwati kuona kwaari kuenda izi ndoruva paabout 12 or so games ako kuda gemu rimwe chete ndipeura maina kochi handizive kuti chicha uri kutarisira bvauna kochi yei
nhengo yeorias friends club va Eugene Kuhuni vanoti dai zvaiita zifa yasiyana nalo Garusik yopa Norman Mapeza basa
zvave Mapeza tiboona zifa zvichero zvaye zvainoita tibopena pesa
asi murayiridzi wevabati vepagedhe chenjerai dhuve anoti Zimbabwe isamhanyire kuti Logarusik ngaaende isati yatarisa zviri kukonzeresa kukundikana uku
we should first of all look for the root cause taona root cause iyoyo muchaona kuti inobetserekana but tikashaya root cause chakaisana na local coach shipu yedu inokwanisa kungosinga
mutori wenhau dzemitambo Admire Muhimeke uyo ave kugara kuEngland anoti semaonero ake Logarusik aita rombo rakaipa rekusangana nezvimhinga mipini pese panenge paita mitambo
panonetsa kuti titsi tinojaja coach wemaorias iye zvinezvi anga ari munhu ari kutamba achisangana nezvikonzero zvakaomarara kana coach chai chai anogona kana akapuwa timu yakadaro unoona zvinhu zvichinetsa because anonga asina best team yake zvakuzifa kuti vamutandanisa kana kuti vamuchengeta asi uchazoona mumwe kochi vachawana anokwanisa kunge achisangana nematambudziko akafanana nematambudziko akusangana nakochi
Logarusik ane chibvumirano chebasa chaakanyorera nezifa chinoti anofarira kuve pabasa kwemakore maviri uyezve anofarira kuendesa maorias kumakundano eAfcon izvo akaita chibvumirano chake nezifa chechiri nemwedzi mishanu chakabatana asi mashoko ari kufamba anoti zifa iri kuda kupa basa iri kuna Benjamin Mwaruwari izvo vamwe vari kupikisana nazvo vachiti pari zvino Mwaruwari haakodzere kutora basa guru iri mutambo weZimbabwe unotevera uri kwomusi wa 10 gumi guru apo maorias ari kushanya kuGhana kunosangana nemaBlack Stars mumakundano e2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chen Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zvombo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Dare remuchinhoyi rinopa mutongo wekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kuHeroes Acre muHarare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Zifa yosangana mangwana kuti izere mangwana rakochi wechikwata cheMaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 10 kuMpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ikade ubuzela kuthi sizwisise ukuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi ukuthi bafanele ukuthi bayenzeni.
Iningi lisasele imibuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Baba lohlupho mabesiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama, so izinto zabo besezibuya nzima, ikakhulu imali ezizivela kubo-South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana. Abantu aseyade sebebathuma.
Abenhlanganiso yamalungelo abathengisa ezitaladini AVZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19 emsebenzini lo. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha usehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11 eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lithi lilembuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Nganxa inani lasebesiyahlatshwa ngalezi nsuku liqansa emaphandleni, bakhala ngokuthi ulwazi ngalolu hlelo lobhubhane lolu alukasabalali ngokweneleyo ikakhulu emaphandleni. Unkosikazi Olika Mbewe okuhlelo leqogelela eThekwane eMangwe owanelisa ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngomunye wabalombono munye.
Ikade ubuzela kuthi sizwisise ukuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi ukuthi bafanele ukuthi bayenzeni. Hayi, kade ngibuzela futhi ngibatshela phela ukuthi kwayihali nalibuza vuye okweni. Kade ngibuzela khonokho ukuthi ngisengiyobatshela ukuthi hayi kwayilela okwenya kuwo imithina ikavuyo.
Ohamba efundisa uZulu ngezempilakahle u-Health Promotions Officer weBulilima unkosikazi Thobekile Ndlovu ucebisa ngokuziphatha esililweni sowemuli loba umakhelwane.
Sibuya kundaba eqakathekileyo, indaba yezimfa esigabeni. Konke esikwenza emakhaya sivikela umkhuhlane we-COVID-19 nasezimfeni siyakwenza njalo. Angithi xa kunemfa esigabeni siyacela kakhulu ukuthi lazise abantu bezempilakahle ekliniki eliseduzane lani ukuthi sinemfa, bazonincedisa ekubambeni umzimba kwamufi nokuyawulondoloza, nokuthi ekhaya lapho kubuthene khona abantu bezibhedlenze njani bo-social distancing nokugeza izandla. Into ebengicela ukuthi linanzelele liqakathekise futhi kakhulu ngendaba zezifa yikuthi izifa ezivelela phandle kwesigaba zethu babuya bevele betsheliwe ukuthi benze njani. Izimota lezana vele labo-driver bakhona bayabe bevele bekwazi. Angithi kodwa into ekhona njengalezi dumbu ezikuyazilane zibekwa kusasekuseni, themba bayalitshela ukuthi izidumbu lezi azivulwa. Angithi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuthiwa nxa sokulandwa ntambama abantu bonke sebephumile, abomndeni basala bevula and abaningi bangikhona bayavula. Siqeda ama-2-3 days umkhuhlane we-COVID yakusutshayile ekhaya.
Unkosikazi Ndlovu uchaze ukuba loba umuntu engabulawanga i-COVID-19 unakho ukuthapha umkhuhlane endlini yamakhaza.
Selinanzelele bomama umkhuhlane we-COVID-19 ukukhona, ngitho nasezindlini ezipandayo emakhazeni. Kanti mina nxa ngibulawa ngumkhuhlane we-COVID ngisiyangena emakhazeni, laba bangabulawa umkhuhlane we-COVID bangena nga? Bangena emakhazeni. Angithi so kuzahluleka njani umkhuhlane we-COVID kumemetheka emakhazeni? Bazama ukuvikela impilo impilo zethu nemndeni yethu angithi asekeleni bomama nabo baba ukuvula isidumbu ezivela emamotshwane ikakhulu lezi ezivela phandle kwelizwe ezinye vele zibuya zivaliwe usizi even ikhasketi ligqokise iplastic kodwa sizakuthiwa liyavula lanxa lingagqokisanga iplastic phakathi umuntu lana bekubhodi bhek yeplastic kuthiwa liyavula ngiyakwazi kulesiko elenziwayo kodwa kwesinye isikhathi ngibona ngani lesiko lakhona liyenziwa ngitho lasebhodini angithi asivikeleni umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ukhona
isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kahle ezweni lapho izolo abegatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu 125 bahlole bafumanwa bele-COVID-19 kuthi abane balahlekelwa yimpilo eZimbabwe kulabantu abahlole bafunyanwa bele-COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 125,056 kwasila abaphezu kwekhulu lenkulungwane 118,059 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,521 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezintathu 3,476 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,796,175 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,805,224 ngimele istudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, ithi impumela yokudingisisa kwayo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu kulomsebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lezinye ingxaki. Lokhu kuphume embuthanweni inhlanganiso le eyuqhube ngemva kophenyo lwayo. Idingisisa ngengxaki ezibhekane labathengisayo oqhutshwe namhla kuleli dolobho lezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Okuningi ngempumela yophenyo lwe-VSET lomhlangano wanamuhla asikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salinhlanganiso kobulawayo.
Umhlangano wanamuhla ubungo mwezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza ku-ward 1 esibiza sithi kuse-CPD. Impumelelo yesurvey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ekanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzele khona yikho okuyabe sekugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama-vending bays emalokishini akhona ungahamba kubosokusile kodwa abantu bafuna ukuya etown. Njalo i-ward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uzulu wonke ngithi uBulawayo wothokoza ingakubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asekhiwa ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechesa bethwale futhi imali laliya bebhadalayo. Then okunye sikunanzelele kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezizivela kubo-South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu aseyade sebebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawo baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathele izinto akula way yokuthi umuntu anerecover izinto zakhe because bayabe besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali kakhulu. Njalo i-survey iyakhangela le nto ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program athi zenzakala ukuthiwa yi-informal center vaccination program. So abantu abaningi
bavaccinatile sibili about 54%. Kodwa abanye bathi besethi bona ama-cues made kakhulu utho ukuthi baluza i-business.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo zaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asiliqalisanga kakhulu, siliqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba kuwa 28 eKhatlo Park, saya kuwa 20 eNkulumane, kanti sibe sikuwa 1 esiku-CBD. The next month services siya kwenye iward. Injongo ngeyokuthi zikhangele ama informal traders zicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi bukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo. Hhayi.
Lo ngumnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano wokucubungula ukukhuphuka kwenani labahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 ezikolo kanye leholo lamatitshala eliphansi okubangele ukuthi abanye babo bethi bayehluleka ukufinyelela ezikolo. Lokhu kulandela ukutholakala kwaleli gcikwane kwezinye izikolo ezigabeni ezivalisa eManicaland, eMathebeleland South leHarare selokhu izikolo zivuliwe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalena Mafa uthi kufanele uhulumende aphathise ababalisi elandela isekelo sombuso, njalo usola ezinye iziphathamandla zikahulumende ngembiko ezisanda ukuyethula ngalolu daba.
Lokhu Mahlabe Zulu kubuya sesizwe amazwi aphuma kuProfessor Mavima, uMinister of Labour, othi ibandla lamatitsha i-ATUS esithi bancedwa ukuthi bayifome noma bayifounde bancediswa ngama-West. Sibona ngani uphosisile uProfessor. Phinde njalo simangaliswe nguSecretary for Primary and Secondary Education uMadam Thabela owathi amatitsha kawacele noma ukukweleta imali ebazalini ukuthi baye ezikolo njengoba amabhasi edula, abaziphathi njenge-constitution ethi abantu laba baziphathe njalo. Okokuqala, u-section 194-1A ithi a high standard of professional ethics must be promoted and maintained. We, it people's needs must be responded to within a reasonable time, and the public must be encouraged to participate in policy making. H, transparency. Konke lokhu kuthi abalaba abantu abasebenza kuhulumende bengama-civil servants abaziphathe behlonipha abantu abasebenza labo, njalo benze konke ukuthi okusetshenziswa emsebenzini abantu babe lilwazi esithi information, ayikhona ukuba yimfumba umuntu usebenza ungazi. Abazake bakhangele ukuthi i-constitution ithini. Singaya ku-section 196, imisebenzi yalabo abantu abathungamela ama-portfolio lonama-department kahulumende. Ngamafitshane kuthi kabatshengise ukuhlonipha lokuncedisa labo abantu abasebenza labo, hhayi ukubahoza kungani nabantu abangalamakhanda. Yikho ke siyacela thina njenge-MDC Alliance ukuthi thina singangena kuhulumende sizahlonipha izisebenzi zikahulumende, amarenki wonke emapholiseni, mbe ngama-constabulary, mbe ngama-CIO, mbe ngamapholisa ama-junior, sihambe njalo siyehlonipha wonke umuntu osebenza empini, mbe ngu-commissioned, mbe non-commissioned, ngoba i-public office le esikhuluma ngayo ithi abantu bonke bayalingana. njalo akusebenzi abasebenze behloniphana hayi kuhozana ngoba imsebenzi le lama ofisi la kayisozi sebenzi ngawabantu ababhadala imthelo.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Life Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika wethule isiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikahulumende ezingaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million lezi ezibhedlela lasemtholampilo kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lesi siqondiso sigoqela amankampani azimeleyo aqhathe izisebenzi ezedlula ikhulu phansi kwemizamo kahulumende wakhe yokulwisana laleli gciwane. Abamphathi ntambo bezobudlelane bamazwe abo lamanye amazwe womhlaba basemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika bafike esilindweni sendizamtshina sakwele Guinea iConakry International Airport lamhlanje ukuyazibonela ngawabo isimo esiselizweni lelo ngemva kokugenqulwa kombuso ngabebutho. Lokhu bakwenza phansi kohlelo lokulungisisa ukudlelana kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso yamazwe akulo mhlubulo e-Economic Community of West African States, ECOWAS. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Cameroon abasesigabeni sangenyakatho kwalelo lizwe babikwa sebebalekele komakhelwane kwele Chad ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabakumsebenzi wokwelusa labakumsebenzi wokuthiya inhlanzi. Abenhlanganiso ebona ngeziziphelipheli emazweni womhlaba abe-United Nations High Commissioner for Refugees babika ukubana iningi lababalekele lokhu kulwisana kwaseCameroon ngabesifazana kanye labantwana.
Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha kusehlakalo esaziwa njalo ngokuthi 9/11. Sokuyiminyaka engamachumi amabili kwenzakala lesi sehlakalo lapho okwabhubha abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula lumbiko eseNew York lapho okwabhidlizwa khona izakhiwe zeWorld Trade Center ngamalwecatsha awisa indizamtshina. Kusigaba sesibili sodaba lolu namhla uGives Dube uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Ayisenzakala ngo-2001 ngangisasendlini ngibheka iTV nje lonkosikazi and sibona thina sicabanga ukuthi yimuvi sibona nanzi indizamtshina zingena kumabhilidi sithi hayi imuvi leyabhowa isitshintshi ichannel siye kwenye ichannel sibona kudlala futhi into efanayo kula sabona khona ukuthi akusho ukuthi kukhona okwenzakalayo la ngangcono silalele sizwe ukuthi kwenzakalayo kulapho-ke sezokhona kuthiwa hhayi kulabantu abahayijeke ama-promachina and bawadrayiva ku-World Trade Center akwaba into eyisimanga kakhulu ukuthi kanti yini eyenzakalayo ukuthi abantu bangazi benza into efana laleli.
Singathi kuwe kwatho kutho nesibili khonokho owakubonayo njalo kwathi kusanda ukwenzakala ubona ngani i-impact yankhona yabanganani emhlabeni onke jikelele.
Impact yaba nkulu kakhulu. I think kwethusa abantu abaningi ukuthi ama-terrorists akwanisa ukuthi angene phakathi esidikidikini se-America ayenze lokhu abakwenzayo okwagcina kubulele abantu abadlula izinkulungwane ezintathu. So into ethusa kakhulu abantu basebeqala lokwesaba ukugada indizamchina ngoba bengazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi bathole bese bekusituation efana laleyo ukuthi indiza yakhona isihayijekiwe and abantu bakhona inhloso yabo vele bahlose ukuthi bayiwise le ndiza. So into ethusa kakhulu njalo futhi into ethusa uhulumende kakhulu ukuthi abantu labo bangena njani kusystem ukuthi baze bafike batraine lokuthi baphathise izindizamchina. So into intelligence iyaqala ukubona kusuka into eserious kakhulu ukuthi kumele basebenzisane bashare intelligence ukwenzela ukuthi bavimbele into efana laleyo ukuthi yenzeke futhi ever again.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kubuye ufike lamhlanje ubona ngani lokho kusethusa yini ukuthi imali ecatha ngakwenza futhi khona.
Well, ngoba sekudlula iminyaka eminingi, sikhuluma ngeminyaka engamashumi amabili la. So abanye abantu abaningi, especially i-youth engazange kubone lokhu kusenzeka. Ngikhuluma ngabantu abazobe bethena ama-20 this year, abakwazi ukubonela nje ku-news la kuma-documentary ukuthi into enjalo yayenzakala. So abantu abaningi ababekhona ngaleso sikhathi namanje I'm sure mabe begada indizamchina bayanakelela kakhulu ngoba sabona into eziningi zitshintsha even lasema-airport. I-security yaba-tight lokuthi nje uphomba ukungena nje kuyasetshwa ukutara khululwe lezicathulo izinto ezazingenzakali before. But sibona ukuthi for the past 20 years akuzange kube le incident efana laleyo la. Abanye bathi yikuthi besilokhu esise-Afghanistan ngoba lamatororo into yabo bayiqoqa besese-Afghanistan bengaphansi kuka-Osama bin Laden.
Lowo ngumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika. Obexoxa lo Gives Dube we Studio 7 eseVirginia. Wezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare lapho kuzakhulunywa ngodaba lomqeqeshi weqembu lesizwe uTsebakho Logarusek obikwa engaqhubi kuhle umsebenzi wakhe. UBrighton Malandule obona ngenhlelo zamaqembu wonke elizweni ekunhlanganiso le uthi baza kwethulela uZulu impumela yomhlangano lo. Abazi ngokwenzakalayo bathi izifa izaxotsha uLogarusek umsebenzi esikhundleni sakhe ifake uBenjani Mwariware owake waba ngukaputeni weqembu leZimbabwe Warriors. Asenelisanga ukuxoxa loLogarusek kanye loMwariware asizweni ingxoxo. UGives Dube weStudio 7 ayiqhube loMazwi Moyo olandela umdlalo wenguqu.
Umqeqeshi weqembu uma engaphefomi izifa kunomsebenzi omkhulu okumele wena. And mina ngiyathanda ukuthi abadlali bethu sinabo bayakwazi ukudlala ibhola inoma then bebekhona abangaphumelelanga ukufika kodwa labo bakhona amasinia bekumele badlalise ngendlela e-right bekwazi ukunqoba imidlalo eminye neminye kodwa impumela yakhe iyabona ukuthi hayi laphaya asina coach at all.
So kumele kwenziweni wala ngubona wakho?
Hayi izifika wazi umsebenzi wabo kudume akumele ukopha indlela phela sifuna ukuwina kobudume.
Yeah.
Ukuthi sidlala ama-draw, sidlala ama-lose, angeke isisebenzele le nto le. Manje kumele qualifyele i-World Cup. I-World Cup angequalifyele ngedoma, angeke uqualifyele nge-lose. So kwamele kusetshenzwe kwakudike kwenza ukuthi nathi sizwe sake ilizwe lakithi lithuthuko phela sizibone nathi sesihlala nama-big team ku-World Cup sibone ukuthi hayi no ikhona improvement kwezebhola lenyawo la.
Ubona ngazani-ke bangafaka uBenjani Mwariware khonapho kungasiresa?
UBenjani as a local coach, i-trust ngaba nayo kodwa-ke nakhona kuzome bebona ukuthi uyasifitha yena ukuthi ehlale kuleso situlo leso sokuba yi-coach. Ekhoche amadoda akithi adlale kahle kodwa-ke as a local coach he knows and you understand local football ukuthi kwamele idlale kanjani. Manje le nto yakithi ukuthi somane sifuna ucoach wase-Argentina ozobuya nebhola lase-Argentina akunabomese kodwa-ke hhayi lezoizifa yiye ezobuya nomphumela ongcono lapho bebona ukuthi benza kanjani.
UMazwi Moyo ngumlandeli womdlalo wenguqu obexoxa loGives Dube weStudio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ngithi woza, woza.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka lihlanganise imculo etshiyeneyo ye-house hip-hop le-afrobeats. Unkosana Prince Lunga odume ngegama lokuthi DJ esikhosini Prince. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibandawe Studio 7.
Esikhosini Prince udume kakhulu endaweni zokudlibazisa kontoni ziyathunqa lapha ajayele ukutshaya ingoma ehlakazayo bajabule kwamagama. Ngelasitshele kancane ngembali yakhe.
Elokuzalwa nguNkosana Prince Lunga. Ngiphuma efamilini encane, 2 osisi abadala kulami. Ngifunde iprimary school yami eHelemu Primary School, that was grade 1 to grade 7, uform 1 to form 4 eMpofuma High School.
UPrince uthi uyize wayethanda kulalela imiculo etsheneyo njalo lokho kwamenza layo waba lesifiso sokuba ngumculi.
Form 1 ngahlangana labangani bami saba ngu-5. Sasesifoma ke igroup yethu kwakuthiwa yi-Ron Vic Crew. Senza into zokuhlabela lezi abesithanda i-music vele singena kuma-talent shows. Yeah, and then sasesijoyina ke iMpofuma drama group. Udrama lapho nje sifunde khona into eziningi-ningi up to i-formation of i-IASA.
Prince is still a kind of so shy and would have them to the genio. Was when I said, Catra, I'm a nightclub, Abenzam Dalo, Amatili, Interlem Cosine Geneo, and would DJ ever call his arm of Tubake, was on Pulo or Corella, would he? A peggy like Izalate.
So I'm singing the ER for Miami in 2001, a book to pitch here. Between 2001 and 2002, lapping Genecona a club DJing professionally. 2010 ngaqalisa ke ukuyenza music production kuJoma Seko. So currently ngisebenza Lostina lo local man sizibiza Konga Brothers.
Sephekele abaculi abaningi engu-producer wabo abanjengomzo 7 Seagull, Ino Endless, P to the O, Angie P, labanye basecathulayo, njalo uthi injongo yakhe ukuthuthukisa umculo wakoBulawayo.
Ngizathanda ukubonga kakhulu kubalandeli bami abafuna ukulandela Facebook page, Instagram le Twitter DJ Prince _ Esikhosini. That's my Facebook page, Instagram le Twitter, and then email address djprinceesikhosini@gmail.com. Phone number 0773 952 974. Ngibongile kakhulu ukuba lami namhlanje.
Unkosana Prince odume ngokuthi DJ Nkosini Prince. Nguye besikhwethela ukuthela Woza, Woza Friday. Libe nempela sonto lithukela igama Ezra Chisa Sibanda lisale.
singa kehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso yamalungelo abathengisa izidaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula kusasa umbiko wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.